vaverengi vataura nestudio 7 Masvingo vari kuti mvura iri kupurana chaizvo mudunhu iri izvo zviri kuita kuti vatadze kubuda panze vachifamba kuti vapinde mumisha yevanhu vavanoverenga mvura iyi yava nesvondo mbiri ichinaya mudunhu iri ikuzadzawo nzizi izvo zviri kuita kuti vari kuverenga vanhu ava kunyanya vari kushandira maruwa vatadze kuyambuka nzizi idzi kuti vasvike kune dzimwe nzvimbo mumwe wevanoverenga vanhu ataura akamirira vamwe vake asi aramba kudongwa zita rake achityira basa rake anoti kuvhiringwa kwavari kuitwa nemvura kunogona kuti vatadze kupedza basa muzuva rakatarwa nehurumende
zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumaenumerators avo vanova ivo vane basa chairo chairo rokufamba mudzimba vachiverenga vanhu nekuda kwemvura iri kunaya dzimwe dzimba hadzichasvikiki uye dzimwe nzvimbo kune vanofamba nezvimudhudhudhu nemotokari dziri kusvedza
vanoti bazi rezimbabwe national statistics agency kana kuti zimstat iro riri kuita chirongwa ichi rakanga risina kugadzirira dambudziko remvura nekuvapa zvikwanisiro zvekushandisa mumamiriro ekunze akadai mumwe muverengi ada nekuzikama nerekuti blagiza chete ati iye pamusoro penyaya dzemvura vari kutarisana nedambudziko rekushaya moto wakakwana wemafoni nemaipad avakapiwa nezimstat kuti vashandise sezvo kumaruwa kusina nzvimbo dzekuchajisira zvinhu izvi
tinaipona mwazvazara pamusoro pematablets kunyanya voice ndiwo ari kutotikonesa basa dzimwe nguva unogona kupedza basa kana na12 dzemasikati yatopera moto foni yasurface dera nezuro pane vamwe vakatopedza basa na12 masikati haana kutozofamba mimwe misha nekuda kwekuti hapana pokuchadza mafoni acho then imwe nyaya ndeyekuti weather iyi mafoni iwawo inogona kunayiwa ikapedzisa isingachatoshandi hatina kana umbrella kana kuti todzivirira mvura sei dai takapiwa kuda maraincoats awo kana maumbrella kuda zvaigona kutobatsirawo
vazhinji vanoti nekuda kwedambudziko remoto iri vari kuita dzimba shoma pazuva izvo zvinogona kuti vasapedze misha yavakapuwa vaverengi vazhinji vakapiwa chipimo chekuita dzimba dzinotangira pazana kusvika pazana nemakumi matatu kubva pakatanga chirongwa ichi musi wemuvhuro kusvika pachinoperera musi wa30 Kubvumbi pazuva vanoverenga vanotarisirwa kupedza misha inosvika 16 kumaruwa mutauriri wechirongwa chekuverengwa kwevanhu mumasvingo varogers irimai vati chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka kunyange vamwe vari kusangana nematambudziko emvura mumaruwa
zedu yakatanga zvakanaka nezuro mangwanani maenumerators akapinda mundima vakatotanga kutoverenga vanhu nyaya iripo ndeyekuti mvura payakafuma ichimboti yakati korei ndo yakangoti nonosei wamwe iienze patinoti kwese asi kuverenga kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakati wedzerei mvura tine motokari dzekufambisa dzadziri ikoko saka nzvimbo idzodzo dzege dzichida kuti nesei pakufamba kuti anoverenga abve pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe
asi vari kuverenga vanhu vanoti zvekufambisa zvikaita semotokari kune dzimwe nzvimbo hazvisi kuwanika izvo zviri kuvhiringa basa ravo zvakanyanya vachitaura nevatori venhau musi wemuvhuro kumuzinda westate house mushure mekuverengwa kwemhuri yemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa mukuru wezimstat vataguma mahonde vakati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive uwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita zvirongwa zvebudiriro chirongwa chekuverengwa vanhu munyika chinoitwa mushure memakore gumi oga oga mune imwewo nyaya bato rezanupf masvingo rambomisa nhengo dzaro kuita zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro rwezvigaro zvokumirira bato musarudzo dzegore rinouya richiti vakuru vebato iri havasati vavapa mvumo vachitaura nestudio 7 sachigaro wezanupf masvingo varobson mavhenyengwa vati vari kutsvaga rutsigiro vanofanira kumirira mvumo kubva kuvatungamiriri kuharare sezvo izvi zvange zvave kupatsanura vatsigiri
ezvepati hatisati atanga kukambena ndiokukambena for president only but nhasi ndinoita district navo mumasvingo ndotosiya ndava kuti vese vanokambena ngavamire nashadho mp wedu wagarare ndiye unongotende vachetekedza mapopulasi imomo
nhengo dzezanupf dzakawanda dziri kutosorana mudunhu remasvingo apo dzatotanga kupinda muvatsigiri dzichiita zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro kuti dzimirire bato musarudzo dzevamiriri veparamende pamwe nezvemakanzuru ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba